Ini ndini Jonga Kandemiri nditi ene musore naudzanasi chitatu zvita 26 2018. Zvinhu zvoramba zvichishatira varwere muzvipatara zvehurumende zvichitevera kusawirirana kuripo pakati pehurumende navanachiremba vemuzvipatara izvi. Vari kunze kwenyika vakawanda vanotadza kuenda kumusha kuzororo rekisimusi vachiti kuoma kwezvinhu kumusha ndokwakavaodza mwoyo. Vanhu vakawanda vanoshanyira mapako ekuchinhoyi pazororo rekisimusi asi vachiti mari iri kubhadhariswa munhu yemadhora mashanu kuti apinde kunoona chinhoyi Caves yakawandisa. Varimi vakawanda votsamwiswa nehurumende zvichitevera kutara kwayakaita mitengo yezvirimwa zvavo vachiti hurumende haifanirwe kuita izvi nekuti vari kutenga mbeu dzezvirimwa izvi nemari iri pamusoro zvikuru. Studio 7 inotarisa zvakaitika muparamende gore ra2018 paine chinangwa chekuti gore rinouya nyengo dzeparamende idzi dzishande zvine mutsindo sezvinotarisirwa neveruzhinji. Mumwe musoja aive pazororo anonzi akauraya vanhu vaviri kwarusape. Muchirongwa chedu chediaspora forum nenguva dza8 PM tiri kutarisa zviri kuitika muzororo rekisimusi pamwe nekutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kHz pashortwaves mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave.